Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita24/2016 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvezvi ndimutogogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumuma Portuguese kunana mabeyo ndokubata bhisa ikoko. So far izvi tine 400.
Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatirana mumaoko sezvo vapanduku verinamo vatangazve kurwisa nzvimbo dziri muZimbabwe neMozambique.
Kune joku inotogara ichitaugwa pa WhatsApp yekuti ukaunganidza maZimbabwe maviri izvezvi vanogona kufomera mapolitical party matatu nema NGO maviri nema factions avo
vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mapato anopikisa awandisa zvekuti mamwe acho anofanira kungwarirwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yeChipinge zvichitevera mashoko ekuti vakapandukira hurumende yeMozambique verinamo vari kupinda muZimbabwe vachirwisa vanhuwo zvavo nekuba zvipfuwo zvavo. Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo idzi vanonzi vari kupotera kukamba inochengeterwa vapoteri yetongogara. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza dare reparamende kuti verinamo vanoda kutanga hondo neZimbabwe nekudaro vari kuzoendesa mauto kumuganhu weZimbabwe neMozambique. Vanhu vakawanda vanonzi vavi kuendawo muupoteri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekuChipinge ane ruzivo nezviri kuitika vanowa Stole.
Izvezvi ndimutogogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumuma Portuguese kunana mabeyo ndokubata bhisa ikoko. So far izvi tine 400 nezvimwe nevamwe vachida kuuya vada vese kuuya vese but so far mune 400 ndovanhu so far vakauya marefugees mutongogara ndo ndinga ndivamirira zvakaita.
Vari kuuya ava ndeve kuMozambique kana kuti pane vamwewo vekuZimbabwe?
Tangomikisa but kuona kwangu vazhinjani ndokumazambiki ikoko.
Ndedzipi nzvimbo dzinenge dzanyanya kuwirwa nedambudziko iri kunyanya?
Kazhinji kutandirana naChingowe Mabe nekuende kuna naHakwandwa ndondipedzare kubhesa kazhinji zvadzidzidzidzi.
Ko verinamo vari kuitawo sei? Tiri kunzwa kuti vari kukonzera matambudziko ikoko, zviri kufamba sei?
Ndinga ndovatokonzeresa ivo vachio
Saka tichitarisawo iyo nyaya irinamo, muri kuona here masoja atanga kuendeswa here kunzvimbo iyi?
So far hapana ati aenda ikoko.
Saka vanhu vanochengetedzwa nani, nemapurisa here kana kuti?
Ndine mapurisa hapana ndari kuenda ikoko, masapoti ndari kuenda ikoko. Kubhembo kana kuti rwani ikoko, vanoenda masapoti ndari kuenda ikoko pachoko kuti vabude vauye kuno.
Mumwe mugari wekuChipinge vanowa Stole vari parunare kuChipinge kwakare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa muZimbabwe zvekuti mamwe acho ave kutovhiringidza vanhu. Vanhu vakawanda vari kukurudzira mapato anopikisa kuti abatane kana achida kukunda ZANU-PF musarudzo, asi mamwe mapato makuru akaita seMDCT ari kuti achapepetawo mamwe mapato ari kuumbwa aya kuti aone kuti ane vanhu here vekuti vangashande navo. Mukuzeya nyaya zvemapato iyi, tabata vashumba.
Kuri kuuya mabato anotiwo akamirira zvematongerwo enyika anongovhugwa uko zvino zvavakutoita sokuti zuva nezuva pane bato rinenge richiuya. Tikatarisa isusu tichiti kuvana veZimbabwe chatiri kukurudzira ndochokuti mamwe mapato awo mumatarire muchimasema, nokuti zvaava kuita hazvichahwisiki. Ndozvokukurudzira here kutongwa kwakanaka kwenyika kana kuti aringoita kuti adhivhaidhe mavhoti avanhu? Kana zviri zvokuti tiri kuda kukurudzira dhemokirasi munyika, chii chavanouyisa chakasiyana nezvagara zviripo mune mamwe mapato agara ari?
Tichitarisa panyaya yematauro iyi yekuti mapato aakungomera kunge hoa, vashumba, pane chakaipa here? Handiwo here utongo hwejekerere wacho?
Utongo hwakanaka zvikuru, asi chatiri kungotaura hakuna munhu unorambidzwa kufoma bato rake rezvematongerwo enyika. Ndoda kujekesa ipapo, asi chatiri kutaura ndochokuti kana vanhu vachitarira, even vaya vanobatsira mapato acho kuti abudirire mumaprojects avo, vanofanirawo kuve vatarira kuti bato iri riri kungouya kuovhiringa here, kana kuti ibato rinotovawo neproject kana kuti manifesto inoratidza kuti zvinhu zvairi kuuyisa zvakasiyana nezvagara zviripo. Otherwise tiri kupedza maresources, tiri kupedza pfungwa dzavanhu, tiri kupedza zvinhu zvakawandisa nenguva tichiita zvinhu zvinongova zvokungokonzera mhirizhonga zvisina direction. Zvinobatsira nyika chii? Tongoti somuenzani kuti vajonga kandemere nhasi vafunga kuvhura musangano wavo wezvematongerwo enyika, mangwanawo vashumba vhura musangano wavo wezvematongerwo enyika. Tinopedzisira tangova zviseko zvenyika. In fact kuti ndipe somuenzani, so tiri kutosekwa nenyaya iyoyo. Kune joku inotogara ichitaugwa paWhatsApp yokuti ukaunganidza maZimbabweni maviri izvezvi anogona kufomera mapolitical party matatu nemaNGO maviri nemasections awo. Saka zvinhu zvinongosvodesa kuti hatifaniri kutsvaka mabasa nokutanga mapato ezvematongerwo enyika.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria, South Africa.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pastudio 7. Tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno kuStudio 7 tinoti Merry Christmas.
Iko zvino tochimbonzwa kubva kune vamwe vateereri vedu nezvekisimusi.
Kuda kungoti Merry Christmas and Happy New Year kuvashamarari, vatori venhau nevateereri veStudio 7. Tofara zvine mwero kuti tipinde muna 2017 tiri vapenyu, tisina kuremara, tisiri mumatorongo. Thanks.
Happy Christmas vayose vateereri veStudio 7. Tinokukwazisai, ndini wenyu Nomentangirai pano pasi muchemboko kwenorth kavuni. Tiri panyamasaka, ndinokwazisa hama neshamwari kusanganisira timu renyamasaka vana cheza neboys race rinotambira pamuremberembe masikiri. Ndichiti ivai nezuro rakanaka reChristmas neHappy New Year. Tatenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune imi vose makwanisa kutitumirawo mashoko ekumhoresa vamwe pakisimusi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu nezvekisimusi. Vamwe vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo hupfumi hwaenda kumawere uye vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo vachishayawo mari mumabhanga. Asi vamutashu vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kune vari kuita zvemabhizimisi uye vakawanda vavo vaderedza mitengo kuti vanhu varerukirwe.
Ndingati zvinhu zvakati wandei zvakadzikiswa mitengo zvakafanana nezvinodyiwa zuva rega rega, izvo zvakafanana nana hupfu, mafuta, shuga neflower. Zvinhu izvozvo zvakati dzikei mitengo. Zvinana sipo yekuwachisa, sipo yekugezesa zvakati dzikei mitengo. Vembatyawo vari kushambadzawo kuti vakadzikisawo mitengo zvakanyanya. Uyewo vanotendekawo zvokuvakisa nezvimwe zvakafanana nezvemumba, izvi midziyo yemumba, vakadzikisawo mitengo. Nekuti mukatarisa vemuzvitoro zvemidziyo yemumba vari kukwikwidzana samare pamitengo neavo vanogadzira midziyo yemumba vachigadzira voga, avo vaya vatingati mainformal traders. Saka pane makwikwi akanyanya chaizvo pakati pavo nevane zvitoro zvinhu zvakarongeka, vaya vatingati vari kushanda vari pamaformal retailers. Saka panenge paine makwikwi iwayo panguva inoyi, nekuti vanhu vanenge vachirwidzana kuti vanga vachiwana vatengi vakawanda.
Asi zvekutenga hazvizokanganiswa here nekuti tiri kuonaka kuti makambani akati wandei anenge ari kutadzawo kupa vashandi mabhonasi aya?
Mukucherekedza kwatakaita isisu takaona kuti zvakagara zvaigona kuzotiremei kuti makambani akawanda vape mabhonasi, sekuti gore racho rakati ombi tichitarisa mamiriro ekunze. Haisi nguva yekuti tachiti isisu zvinhu zvainyanyofamba zvakanyatsoti tsetsenu tsetsenu, nekuti makambani mazhinji vanga vari mushishi yekuti vanga vachigadzirira hwaro. Nekuti zvichida mugore rinouya ndopatichazoona isusu kuti makambani vanga vachikwanisa kunge vachipawo zvinhu zvakafanana nemabhonasi. Asi tinongoramba takatarisira kuti kana hurumende ikatsetenudza ikapawo vashandi vayo mabhonasi, inenge iri bhonasi wokwatiri, nekuti vanenge vakuya kuzotengawo zvinhu zvakati wai. Asi pane zvinhu hazvisi kunyanya kuratidza musiyano wekuti vanhu vapuwa mabhonasi nevanhu vasina, nekuti vanhu vanenge vanga vakagadzirira zvavo kuti vange vachizotenga panguva inoyi yezororo rechisimusi, kubudikidzawo nekuti vanhu vakawanda muno vakuita mabasa emubato womaoko. Saka hazvinyanyoratidza mucherechedzo kuti vanhu havana kupawa mabhonasi, nekuti vakawanda vacho vari kuita mabasa emubato womaoko vachizviitira mabasa avo, vanenge vaine tumari twavanenge vakachengetedzawo kuti pazororo rechisimusi vange vachikwanisa kunge vachitengerawo vadiwa vavo nehama neshamwari nehama dzavo kuti vange vachikwanisa kuitawo kisimusi yakanaka. Nekuti mukatarisa kune vezvitoro, kune vamwewo vanga vachitenda zvinhu pamisika mitema iyaya yatingati zvemabhero. Asi panguva inoyi takutoona kuti vanhu vanotodawo zvinhu zvitsva, vanga zvinhu zvinyowani, vanotouyawo vachitotenda muzvitoro chaizvo, nekuti vanenge vachida kuratidzawo musiyano wekuti apa vaa vachisesekedza kuti gore risvike parasvika izvino. Saka iye zvino vaane tumari twavainato twavakukwanisawo kuti vanga vachitengerawo vana vavo nevadiwa vavo mbatya nyowani.
Ko, dambudziko rekushayika kwemari harisi kukukanganisa here semabhizimisi?
Dambudziko rekushayikwa kwemari idambudziko rekuedza kuti rigadziriswe nehurumende. Hurumende yakaparura aya mabhondi notes patakatenderera kumaruwa uko kwese kwatanga tiri kunana Masvingo nekuti kwatanga tiri kumaruzevha, kuti tiri kuona kuti vanhu vari kuatambira chaizvo ende vari kuti ndo ingatonge iri nzira yekuti vanga vachikwanisa kuwana mari dzavo kumabhanga.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development. Vamaduku vanoti havasi kufara nekunetsana kunotyisa nenyaya yeminda kuri kuitika pakati pekambani yeGreen Fuel nevagari vekuchisumbanje. Vagari ava nekambani iyi vagara vachinetsana zvikuru. Kambani iyi inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi tabata mwanomirira vagari ava vamaduku.
Zvinotishungurudza zvekuti yaivanguva kurima gore rine kuri kunzi kushange kuine gohwo rakati kuti nekuti mvura iri kunaya. Asi ndapatinoonawo masecurity guards akatiti pamuri kurima apa pari kuda kushandiswa neGreen Fuel. Tatinorwadzika nekuti pasiri taure zvapo apa vagari varamba vachingoparima gore rakapera ndopakatorimwa nevekwamuyondozi nevamutumburi. Saka tiri kushamisika kuti seiko masecurity guards azodisaida kuya panguva yakadai inei, nguva yekuti mvura yakanaya kuine mwando vanhu vari kunorima asi vonzi pamuri kurima nepeGreen Fuel. Tinoona sekunge kudheererana kana kuti kuda kungoita provoke.
Ko mapurisa ari kuti kudii nenyaya?
Ivo vari kuti tadzarana nemasecurity guards nekuti ivo takaitana nyaya dzekuendesana kumatare. Saka vavero vachisumbaji mapurisa ati aiwa havamo munyaya idzi. Saka tiri kuona pachena kuti inyaya iripo pakati ndezveGreen Fuel chete nekuti isusu tichiona masecurity guards tiri kungoona vanhu vaya vatinoti vari overzealous vari kungofarisa vachishanda basa ravo nenzira iri unrestrained. Sekuti mungada kuziva kuti muna June gore rinori tine security guard wecompany thesame akatouraya mugari wekuchinyamukwakwa. Saka tiri kungoti masecurity guards ava kuri kagedzwa achiita zvaanoda Green Fuel iri kungovashandisa sezvo mapurisa ati haasi mukati mavo. Kwatiri isusu tinoona sekuti ingori nzira chete yekuda kuti vagari vapatsanurane nekuti nzvimbo yavari kugadzira iyi vari kuiti ivo vanoda kuzopa vagari ma-0.5 hectares aya eirrigation. Asi sekuziva kwatinoita neukama hwatagara tinahwo neGreen Fuel hapana kunyatsofambisa mashoko zvakanaka kuti zvichaitika here. Saka ndinoona sekuti Green Fuel iri kungotesta kuona kuti vagari vanoresponda sei.
Ko hurumende iri kuti kudii nekunetsana kwevagari vemunharaunda nekambani?
Tirwadza ipapo nekuti isusu kubvira papa takamboyarana mutambara pakauya parliamentary committee ndo vatinenge tichiti ndo hurumende ivavo vanoteerera zvatinenge tichitaura vodzoka. Asi hazvizoitiki, vanoregedza Green Fuel ichiramba ichinenge iri pamusoro pezvavanoronga ivo. Saka pachiri isusu tiri kuona sekuti hurumende pachezvayo ichimiririrwa nevanhu vakati kuti pane kaukama kasina kumira zvakanaka katinoti corruption pakati pevamwe vamiririri vehurumende neGreen Fuel. Nekuti zviri pachena kuti mitemo yedu inechekuita neminda inoti kana Green Fuel ichiti yakapihwa pairi kuda kurima apa nevechipingiriro raditi kanzo zvine magwaro azvinofanira kufamba nazvo kuti vanotaura yatinengati prior informed consent vanoudza community kuti aiwa tida kurima apa pachiri nenguva. Sekuti zvingagai zvakataurwa pakapedza vanhu kurima kana nana March, April, May kuna July uku havangati vanhu vaakurima kuchinzi mvura iriko ndopa vanenge vaakuuya. Saka hurumende nechimwe chikamu handingadi kuipa mhosva asi ndiri kupa mhosva vamiririri vehurumende vaya vandiri kusimba vorisa mumaoko mavo nekuti vanenge vachidya nekuita huori nevamwe vatungamiriri kana kuti varidzi vekambani Green Fuel.
Asi vagari vemisha yakapoteredza kambani havasi kuwanawo here mabasa pakambani?
Ndo zvinhu zvinotirwadza. Chinhu zvinhu zvatagara tichingotaura vari kuwana mabasa vashoma shoma vemunharaunda vemudhuze vazhinji ndeve vanenge vachibva kure.
VaClarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development vanga vari parunare kuchipinge. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira tariro negitare.
Oh, chitisa mawara. Yeah.
Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Maita basa makasimba here?
Aiwa takasimba. Mungatitsananguriro kuti ndeapi mabasa amanga muri kuita gore rino amungati akanyatsokukufadzai imi semudzimai?
Zvakawanda zvakafamba zvakanaka kunyanya nebasa redu ratinoita iri. Tinokwanisa kuenda kunoona vanhu tichidziva magariro evanhu. Tichizoona kuti zvaiti tinokwanisa kupindira sei sevaimbi uye tinokwanisa kutaura nanani vanokwanisa kutibatsira mune zvatupika izvi. Saka ndinononge gore rino rakandibatsira mainly personally kuti ndingoziva zvandiri semuimbi uye kuti ndinobatsira sei munotsika nemagariro evanhu.
Chii chakaita kuti imi mufunge kuti mupindewo munyaya dzekubatsira vanasikana nemadzimai?
Chakanyanya ndibata-bata gore rino ndakasedzwa neorganization inonzi Zimwana through Rabs and Shumba ne Tracking Lives Initiative. Vachiti uyaona mashandiro atinoita kuCaledonia ndo community yavanoshandira. Ndikaona mwanasikana kunyanya-nyanya pane dzimwe dzimba dzatakaenda. Mumwe wacho ane makore 12 achichengeta hanzvadzi yake ine 8 years vari vaviri. Saka pandaitaura navo ndichingoona magariro akari kuita ndichiona kuti vana vari kutambura. Hapana anovabatsira. Nyaya dzechikafu kana uyo ari kungoshandisa mashizha kana kuti ari kushandisa machira panguva yake yaanoenda kumwedzi. And ndakaona kuti dzimba dzakawanda ndo magariro avanga vachiita. Zvakandibata-bata chitereki pandakadzokera kumba ndikanamata ndikati dai Mwari. Saka muda kuti nditi sei nenyaya iyi handikwanisi kubatsira vana vesamo. Nyaya iri kunyanyanetsanesa ndenyaya yekuenda kumwedzi. Tikaona kuti tikaunganidza zvatingaunganidza nguva ino yeChristmas. Tichingokumbira vanhu vakawanda wanda vari nezvinhu zvakawanda kuti ngavatibatsire kungounganidza mapads kuti vana vaone zvekushandisa. Takangoshambadza pamapepanhau tichishambadza mumaredhiyo tichingoti vedu vehuya mutibatsire. Sponsor yacho has been overwhelming. Vekusta FM vasikana vekusta FM vakabva vauya on board vakashedzerawo muwairesi yavo vachiti vanhu ngavaunganidze zvinhu. Vaunganidza zvinhu zvakawanda sterek. Tikafunga kuti ngatiti aya tinoti mapad parties ekuti vanhu vanongouya. Concept yacho ndeyaya yatinoita kumababy shower kumakitchen party sevakadzi. Munhu kuti apinde muevendi anobhadhara paketi yake imapedzi mapresence tuda ari mapedzi zvakare. Tine maspeakers akasiyana-siyana vanosiremba vakawanda vanhu vanongotaura maererano yenyaya dzevakadzi kazhinji. Asi idea yacho ndeyekungoti tese tine responsibility yekumacommunities edu ngatingobatsiranai mune zvatinazvo. Hazvina hazvo kuwanda asi tikabatana tinokwanisa kubatsira vanhu vakawanda.
Munoona zvakakosha sei imi semuimbi kuti muwanikwe muchiita zvirongwa zvakadai?
Zvakanyanya kosha nekuti not only semuimbi asi ini ndiri mai zvakare. Ndine mwana wangu ane 10 years. Saka pandinotarisa vasikana ava ndinoona kuti ava vangori needzi yakafana nemwana wangu. Saka responsibility yangu ndeye semudzimai kuti ndingabatsire sei vanavo nekuti idambudziko redu remadzimai akawanda. Saka nechipo chatakapiwa kuti tinokwanisawo kupinda macommunities aya tinongoona kuti tinokwanisa kubatsirana sei semadzimai.
Tombodzokera hedu mukuimba, pane dzimwe dzimbo dzamakaparura here iro gore rino dziri kufarirwa neveruzhinji?
Gore rino ndakarelease single inonzi Mambokadzi. Yakananganawo nenyaya yekupemberera udzimai. Ndosaka zvichizonyanyawo ndibata-bata pandinotenderera mumacommunities ndichiona madzimai asingabatwe zvakanaka. Not because pane zvavaita asi nekungoti vari kushaya. Saka Mambokadzi single dzakaita neorganization inonzi Queen Makers inobatsirawo vakadzi kuti vakwanise kurarama, vakwanise kuitawo mari, vakwanise kuita maprojects anovavaka sevanhukadzi.
Mombotitsenurirawo bijana kuti Mambokadzi motipanzwisa kune avo vasati vainzwa.
I see your strength.
I see your strength. Your highness. Your joy, your pain, and your kindness.
Let it show, Muri Mambokadzi. Rise up and sing. Stand up, oh queen, Muri Mambokadzi.
Oh, let it show,
stand up, oh queen, Muri Mambokadzi. Munokwanisa kuiona paSoundcloud mahara. Download yemuteerere Mambokadzi.
Chii chakaita kuti mufunge kuti munyore karuya?
Ndaiona kuti dzimwe nguva sevanhukadzi tinongozvidzikisira pane zvinhu zvakawanda. Saka rumbo runderongosimudzira kuti nepauri pese iwe tingosimuka uone kuti zvinosvika kuti you are a queen, Muri Mambokadzi.
Pane zvamungadiwo kutaurira vateereri vakateerera pari zvino here tichitarisa kuti mangwana richange riri zuva rekisimusi?
zvangoti vave nezororo yakanaka ngavazive musiki wavo nekuti vakasaziva musiki havakwanisi kurarama on purpose havakwanisi kuziva chinangwa chavakasikirwa ende vanokadzi vakasaziva zvavari nevanawo havachaziva nevarume vedu havachaziva saka zvakakosha kuti munhukadzi ngaangoziva zvaari muna Kristu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare tariro negitare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matano ekukumbira mvura kuna musikavano munguva ino yekurima yezhizha. Matunhu akawanda vachiri kutevera chinyakare chekubika doro rekukumbira mvura. Vamwe vanoti doro remukwerera, vamwe vanoti mukwera, vamwe vanoti doro rembeu, zvichingosiyanawo nematunhu. Nasi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sekuru Kefasi Ziki mutinini wekuward 16 kumusikavano mudunhu reManicaland. Tirogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Ziki.
Tinotenda.
Nasi tiri kuda kuti timbokurukura nenyaya yedoro rinonzi remukwerera kuti rinorewei, rinobikirwei, nokuti vazhinji vari kukurawo vari pasi panguva mwe havachazvizivi nezvazvoba izvi.
Chinozvi mukwera unono vanoti makoto kana kuti mbeu, vaite zviro zviri kuti makoto mwapedze kupura munose kuti mudaidzirwe mbeu ndivasabhuku kana vashe kuti kunoiwe kuri kuzviite makoto okuibvi kukurima kunenge mwakaita munyika mwakwe kupa vakuru vedu vanovaridzi vevhu vaitewo kuvakuru vavo ndivanozozivawo kumhiri kwendau. Kwozouya tapedza ipapo kunode kuti vatano kutanga kuti tichisime mumunda mbeu, tinozwi tobike doro rembeu rekuti ivo vachikumbire vasharuka vavo kuti vasharuka vavo vatidetserewo ngedenga rinozwi denga, kuti vadenga rinovanzi vasharuka vavo ndivanozozive kuna musiki wavo.
Saka izvi zvinoitwa gore roga roga here baba Ziki, kana kuti ndezvekuti kana mvura yakanga yaramba kunaya ndo pavanozobika doro rekukumbira mvura iri?
Mvura yasai kunaya tinoite nhepwe dzeforya dzitinoenda ndidzo kuna vakuru, nekuti kune madhodha, kune majaha madhaya, nozvitozi majaya madhaya, ndo tinoise nhepwe dzeforya kuti no denga ratishatira madhodha wee. Kunoende vanhu chembere nemadhodha vagweshe vafamba nomudondoro kuende kodini kochima kuna musikandu kana kuna sabhuku ichiitire denga rinove kuti ei tikumbirewo denga kuti ndimumba kusharuka vedu. Vasharuka vedu isusu vanenge vachiitire kuti vakumbirewo madzibaba avo kuite magarira vanga vakaita chikare chedu nezvinoitika chikare. Havadi kuti hai titi huma huma kuti voone vana vadoko petu 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 petu, havadi kumboone vana vadoko pamberi pavo.
Asi muri kuona zvichiri kuitwa here mumakore ano? Tichiona kuti vamatsanangura vakura vasharukwa havachanyanyowanikwa munzvimbo dzakawanda.
Vanowanikwa.
Toti maita izvozvo sekuru Ziki, mvura yobva yaramba kunaya, mune makutsvaka zvakonzeresa here kuti mvura isazonaya imakumbira?
Yes, tinoenda kuti umwenga munozive kuti chii chaitike izvozvo.
Aiwa, maita basa zvikuru sekuru Ziki.
Tinotenda vajonga, tinobonga, aende chiramba tichionana.
Manga makateerera kuna sekuru Kefasi Ziki mutinini vekuward 16 kumusikavano mudunhu reManicaland muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire nichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai moka Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatira hana maoko nekutya veri namo. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anogoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyamina Chris Gande munhau dzechindebele.